manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nero akanaka vatereri tinosangana zvikare manheru anasi uri musi wemuvhuro zvita 25/2017
makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Evans Zininga. Ndiri muWashington DC.
Ini ndini tanonoka wande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nerera dzinochengetwa pamusha weGood Shepherd muchinoi. Nhasi dzaita zuva rekisimisi rinofadza sezvo dzaswera dzichidya tunonaka nokutamba.
Mumiririri wemakonde mudare reparamende vaKindness Paradza vanoti vagovera mupunga kuvanhu vemudunhu ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nerera dzinochengetwa pamusha weGood Shepherd muchinoi nhasi dzaita zuva rekisimisi rinofadza sezvo dzaswera dzichidya tunonaka nokutamba Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
Vana vakawanda vataura neStudio 7 mushure mekupiwa mvumo nemukuru wenzvimbo iyi mufundisi Ashwin Makojo vati nguva yakanaka yavanga vainayo nhasi chinogara chiri chiroto kwavari. Vana ava vati nguva dzakawanda upenyu hwavo hunotevedzera zvavanosungirwa kuita zvinosanganisira chikafu chavanofanirwa kudya mangwanani, masikati pamwe nemanheru icho chisingachinje nguva dzakawanda. Mumwe wevana ava Andrew Makochekanwa ati zuva ranhasi rakasiyana nemamwe mazuva sezvo vasingawane zvekudya zvinovakwanira mazuva ose. Makochekanwa anoti vanodya zvekudya zvakanaka kana paine munhu kana kambani inenge yapa chikafu musha unogara nerera uyu.
Saka rakangosiyana nemamwe mazuva nechikafu chacho tune kufara ngoma maradio ndevanhu vachidya mabiscuits madrinks zvakangosiyana siyana ndingatonyepa mazuva ese unenge kutori kutodhonetwa kunenge kwaitwa zvezvinhu kuti uzozwana zvinhu zvakadai so saka kashoma
Mumwe mwana anogara pamusha wenherera uyu Love Mozuze ati afarira nyama yadya sezvo vasingaidye nguva dzakawanda pamusha wenherera uyu Love Mo ati vanga vajaira kudya sadza nemakabhiji kana mupunga nemachunks nguva dzakawanda
Kuja ndokondonyanya kufarira bosi nemi ndowanza kufarira kuchestere nyanya nyama yacho neiyo aiwa zvingodyiwe zvinotodyiwa pa Christmas kana pa New Year kana paitika kana ka function kamwoka kanonakidza but kwete pese zvakona
Mumwe musikana anogara pamusha uyu Brenda Mukono ati anofara sezvo anga garisa asati adya nyama Brenda ati vanongodya nyama chete kana pauya vaenzi
Achitiko chiri panapa zvinyanyo ndifadza stereki. Ndionenge nekuti ka tanga tagaza stereki singadyo nyama sa zvinyanyo ndifadza stereki. Tsanga ndingotendenisa. Atinyanyo zvedu asi dzimwe nguva todya kana vainzi kana vauya.
Vamakozvo vati mamwe matambudziko avanosangana nawo anosanganisira kushaya mari yechikoro pamwe nekushaya mapepa akakwana kuti vana vapiwe magwaro ekuzvarwa sezvo vakawanda vavo vanenge vakanhongwa.
Vamwe vana vatinowana kubva kusocial welfare vanongouya vamwe vakadhambiwa zvokuti mubereki anenge asingazikani kuti ari kupi. Saka kutsvagwa kwemabirth certificate wavo. We have to go through social welfare kuti vatipa court orders. Saka ifaende kuti izvo ndo dambudziko rimwe ratinowa kuti vana vanenge vasina mapepa akakwana kuti vakwanise kutoreswa mapepa.
Vamakozho vati zvose zvavari kudya pazoro rekisimusi pamusha unochengeta nherera vakazvipiwa nemumwe murungu anogara kuBritain vaColin Harper vakayamurawo nekuvakisa midhuri yakawanda pamusha uyu. Musha weGood Shepherd unochengeta vana makumi matatu nevana makumi maviri nevaviri vari vasikana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makonde mudare reparamende uye vari nengo ye Zanu PF vaKindness Paradza vanoti sezvo nguva yezororo rekisimusi iri nguva yekupa, ivo vaita saizvozvo kuburikidza nekugovera mupunga kuvanhu vemudunhu ravo kuti vawane chekudya nemhuri dzavo pazororo. Vaparadza vanoti kunyangwe hazvo zvinhu zvanga zvakaoma gore rino, ivo semumiririri wevanhu vakaedza kuona kuti makirinika, zvikoro pamwe nezvibhorani mudunhu ravo zvavakwa kuitira kuti vanhu varerukirwe neupenyu. Vanoti gore rinouya vanoona sekunge richange rakareruka, vanhu kana mvura yanaya zvakanaka sezvavari kutarisira. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Yekisimusi, saka umwe noumwe anenge achiita zvinhu zvake nemhuri yake, saka panguva dzakadai tinenge tisingadi kudisturba vanhu. Asi zvandichaita ndezvekuti musi wa1 January ndichatenderera futi nemakiriniki nemahospital ndichifara zvandinazvo kuvarwere nemadzimai ari kubatsirwa ayaya ndichatenderera Makonde mumakiriniki nemahospitals ndichipa zvinhu.
Nezuro makatenderera muchisangana nevamunomirira, zvii zvamakavaitira?
Ndakavapa mupunga wekuti vadye nhasi paChristmas. Mupunga uyu takaupiwa nehurumende kuti tigopa vanhu, hurumende yavamunangagwa, kuti tipe vanhu vadye paChristmas. Saka handina kupedza dunhu rese, asi ndichapedzisa svondo rinouya pandichatenderera futi nyuwere isati yasvika, kuitira kuti vagodyazve nyuwere yakakumakonde kuno.
Tichitarisa iro gore rapera iri ra2017, zvii zvamungataura zvamungati zvikuru zvamakaita mudunhu menyu?
Takaita zvakawanda mudunhu medu. Takavaka makliniki, tikagadzira zvikoro, marato ezvikoro, tichibatsira navabereki, tikagadzira migwagwa, tikagadzira zvibhorani zvakanga zvakafa, tichiita zvimwe zvinyowani. Zvikoro zvakawanda kuno kumakombe zvari zvibhorani, ende mugore rekuvati kubata iri tikuisa zvimwe zvibhorani zvatakapiwa futi namai muchinguri zvibhorani 4 mumakonde. Ndatsvaga nzvimbo isina mvura toisa zvibhorani izvozvo.
Zvamungati zvimhinga mupinyi zvamakasangana nazvo muna 2017 ndezvipi, Honorable Paradza?
Vabereki vaitadza kubhadhara maschool fees plus iwo nyaya yekuti vamwe vainonokerwa kubhadharwa chibage chavo kuGMB, nevamwewo futi vainonokerwa kubhadharwa mari yavo kukotko, vakanga vari madonje aya. Asi zvinenge zvaakuita nani, GMB yakazobhadhara vamwe, kotko ikavabhadhara. Iye zvino tiri ishi zvakare kuendesa mbeu kumusha. Iye zvino izvi ndinototi nerori dzangu dziri kututa mbeu, mafertilizer, zvichiendesa kuvanhu, ende vanhu vari kufara. Ndanga ndichitotaura nevamwe panapa vachiti vakatotambira nezuro chaiyo mbeu iri kuuya kumakonde kunoku, mbeu yavari kupuwa nehurumende. Saka zviri kufadza zvikuru kuno kumakonde, ende mvurawo yakanaya, iri kunaya usiku yakarara ichitonaya. Iye zvinoizvi kwakatokwidibira kunoku, mvura iri kunaya. Saka zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Zvamunotarisirawo muna 2018?
Muna 2018 tiri kushuvira kuti dai mvura ikanyatsonaya, kuitira kuti zvirimwa zviite zvakanaka muZimbabwe medu munomu. Tichionawo futi nezvakataurwa nemutungamiri wenyika kuti vachada kuita tinoti muchirungu maeconomic reforms, kuti tione kuti upfumi hungauya sei muZimbabwe munomu. Saka tichange tichisevenza zvakaipisisa muna January tichienda mberi kuitira kuti nyika yedu iite zvakanaka.
Avo vanga vari mumiririri wemakonde muparamende uye vari nhengo yeZanu PF vaKindness Paradza vachitaura vari kwakare kumakonde naJonga Kandemiri weStudio 7. Ever
cheer. Have a holly jolly Christmas.
Apo veruzhinji munyika nepasi rose vari kupemberera zuva reChristmas. Vamwe vane mabasa akasiyana siyana kunyanya avo vanozvishandira vega vanoti vanoona zvichikosha kuti vange vachishanda pazuva rakadai. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Last machine ndemwe vevamukira kuve pamusika unozikana uchinzi kwakombai uko kunotengeserwa zvirimwa nezvimwewo zvakasiyana siyana kumahombe kombe kweguta reGweru. Vamashina ndemwe vave nemakore akawanda vachitengesera panzvimbo iyi. Vanoti kunyange hazvo nhasi iri Kisimisi vaona zviri nani kuti vauye kubasa semazuva ose kuti vawane mukana wekutengesa zvinhu zvavo vagowedzerawo mashere neekuriritira mhuri.
Notengesa maperishable goods. Kana zvakasara nezuru hazviite kuti ndizvisiye ndakazvivharira ndowanika zvaora. Zvekare ndenichiitirawo vamwe vasina wana mukana wekutenga nezuru vanoda kuenda kuholiday vawanewo zvaanoda kubva kwandiri. Dai kuri kuti zvazvakagadzikana zuva ranhasi zvinhu zvakakwana handaidai ndazorora.
VaEmmanuel Vange vanoshanda basa rekuchengetedza chimwe chikoro chiri muGweru vavange vanoti vakatotora mazuva ekuenda pazororo mwedzi waGumi Guru kuti vagokwanisa kushanda panguva yezororo ino sezvo vachiti vanobhadharwa mari yakati kwirei panguva yakadaro.
Basa rangu nderesecurity. Ndinowanzokuda kushanda maholiday nokuti ndiwane mari yakawandisisa. Ndozati mari dzangu pazuva rikangoshanda izvozviwo one night ndadoine $72.
Mumwe mukoti angozvidoma nezita rekuti Shoko uyo aramba kubudiswa pamhepo sezvo asingabvumidzwe kutaura kuvatapi venhau ati ari kufara kuve nemukana wekushanda inonzi Lokam muchirungu. Ati agara anofarira basa rake zvikuru saka anofara kuwana mukana wekubatsira vanhu vakadai sevanokuvara mutsaona asi ati wokushanda panguva yezororo uku kunoita kuti awanewo imwe mari iri pamusoro pemuhoro waanowana. Mumwe mutyairi wemotokari dzinotakura veruzhinji uyo angozvidoma nezita rekuti Big Man anoti angadai ari kupembera zororo rekisimisi ari pamwe nemhuri yake. Asi anoti ari kutoshandisa mukana wezororo kuti aedze kuwana mari ichabatsira kubhadharira vana vake kuchikoro panovhurwa zvikoro pakutanga kwegore rinouya.
Tododa kuti tinge tine mhuri dzedu but todoona kuti tikadaro manje mari ndo painowanikwa ipo panapa paholiday panapa saka totoshanda kuti tiraramise mhuri pano paholiday pa.
Amai Ellen Masosa vave nemakore anopfuura gumi vachiita zvekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizotengesa pane imwe flea market pamukoba 6 shopping center. Amai Masosa vanoti panguva yezororo rakadai sekisimisi ndipo pavanotowana mukana wakakura wekutengesa zvimwe zvinhu zvavo saka vauya kubasa semazuva ose.
Kutengesa paChristmas kudai haisi nyore kutsvaka kuti ndiraramise vana. Ndine nherera dzandinotochengeta zvokuti ndiri kutsvagira mafees kana vachivhura chikoro apo ndindovabhadharira ndindovachengeta. Ndosaka ndaona zvakakodzera kuti nditengese nezuva reChristmas.
Ambuya Otilia Mafukidze avo vanotengesa pamusika uri pedyo neflea market iyi vatsinhirawo kuti panguva yezororo rekisimisi ndipo panotengwa zvinhu zvavo zvakati wandei saka nekudaro nguva yekuzorora ishoma. Ndakamirira Studio 7 muGweru ndini Taurai Shava.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vakurudzira kuti muJerusalem muve nerunyararo uye nekunzwanana pachitsuwa cheKorea. Pope Francis vanga vachitaura mumashoko awe ezororo rekisimusi eubi et obi kana kuti kuguta pamwe nekufara pasi rose vari pafafitera repamuzinda we St. Peter's Basilica.
Mukuru wesangano renabvu muSomalia reSomali Football Federation SFF razivisa kuti rine hurongwa hwekuita mitambo yenhabvu nedzimwe nyika kutanga kwegore rinouya nekuda kwekugadzikana kwaita munyika iyi.
Vanhurume vakawanda munyika havakoshesi nyaya yekuzvipinza munyaya dzokuronga mhuri kana kuchitariswa uwandu hwevanhurume vanotsvaka zvirongwa izvi kana kuperekedza madzimai avo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mushandi kuZimbabwe National Family Planning Council vaDennis Mulambo vanoti kunyange hazvo vachikurudzira kuti vanoda kuronga mhuri vauye vari vose murume nemukadzi, varume vashoma vari kupinda munyaya dzekuronga mhuri.
Tozoona kuti ana mai naana baba vanoita dambudziko rekuti mai vanoyatora kana kuti voita mefodhi nzira yavada kuronga mhuri nayo. Nao mhuri yarongwa nenzira iyoyo baba voti iyi handisi kuida patoita problem. Saka tiri kukurudzira kuti kana vanhu vechironga mhuri ngavauye baba namai. Togara pasi tese, baba onzwisisa, mai onzwisisa. Uchaga nzira yavanoda kuronga nayo mhuri. Iyoyo methodi inogona kugara pamba ipapo nguva yakareba. Handi methodi yachagwa nemunhu wangu.
Mumwe mugari wekubudiriro vaJoshua Simango vati vavapinde munyaya dzekuronga mhuri sezvo nzira zhinji dzekuronga mhuri dzakadai sejadele, loop nemapiritsi dziri nzira dzinoshandiswa nevanhukadzi chete.
Ma methods mazhinji angari exposed kuvanhu anovaplay kuvakadzi zvimadhepu maanotichiya inoiswa muloop. Saka method yochoenda kuvarume it needs a lot to make a big decision because kuitwa permanent sterilization. Saka that's why maybe most men are not keen because method yochoshandisa vakadzi most of them are temporary. Unogona kuzongokana ukachinja decision is to release while for men is mostly permanent sterilization.
Valion Moyo vanotiwo nzira yenguva refu yekusunga machubhu kana kuti pachirungu vasectomy inogona kushandiswa nevanhurume kwoupenyu hwese, asi vanoti izvi zvinotyisa varume kuti vapinde munyaya dzakadai dzekuronga mhuri. Vamoyo vakurudzira kuti kutsvakwe dzimwe nzira dzakawandawo dzinogona kushandiswa nevanhurume asi dzisiri dzeupenyu hwese.
Nzira dzachina dzekudzivirira dzikashanda kuvarume kazhinji tine kubva kuna kare kuti murume anzi murume pane kufunga kuti kana ndichikwanisa kunge ndichikwanisa kuti ndive muzvari muzvarisi ndokunziwo ndidzi murume. Saka zvinonetsa kuti muti murume atadze kuzvara panogona kuita dambudziko pamafungiro emurume kuti hanziwo murume. Saka ndo zvimwe zvezvimwe zvinogona kunetsa pakuti varume vatore nzira idzodzi dzekudzivirira dzekuita family planning idzodzi. Kuve nenzira dzakawanda dzingagadzirwa kutiwo kana ari mapiritsi anogona kunzi pamwe murume waamwe mapiritsi but zvisiri zvekuti zvinobva zvava zvachese kuti hachakwanisi kuti azozvara ake.
Mumwe mugari wemuHarare amai Chido Madziya vatiwo vanhurume nguva zhinji vanosaidzira madzimai ari ega kunyaya dzekuronga mhuri. Amai Madziya vati varume havadi kubatsirana nemadzimai mudzimba mukuronga mhuri.
Varume havadi. Varume ndongoona kuti vanongosaidzira madzimai kuti madzimai endei munoitwa imimi. Zvakafanira chero pakutestwa chepo. Vashoma varume vanokurudzira kuti mukadzi wangu handiiti mbonotestwa tione kuti blood red rakamira sei. Anongoti kana iwewe watestwa iwewe, marizao dzawawana iwewe, ndo akangofananawo neandinawe nini. Asi ivo vaine zvavanenge vachizobata-bata kunzoko.
Vanhurume vazhinji vaudzawo Studio 7 kuti havana ruzivo rwakanyanya nezvekuronga mhuri kanawo nzira dzinogona kushandiswa nemadzimai avo. Vakurudzira masangano anodzidzisa nezvekuronga mhuri kuti vaitewo zvirongwa zvekudzidzisa vanhurume zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
I don't want life for
Christmas. There is just a thing I need. I don't care about the presents and the little Christmas tree. I just want you for my own.
Vaimbove muchiuto asi vakazopotera kuCanada, Captain Ernest Chuma vanoti vanofara chose kuti mauto akapindira kupa vanhu mukana wekugadzirisa zvinhu munyika mavo.
Ndane makore 15.
Makambodzokera kumusha here?
Aiwa kwete. Ah, zvaisaita kuti ndidzokere kumusha.
Zvasingaite kuti mudzokere kumusha.
Ah, nokuti munoona gore 2002 ma political tensions are very high papa. Ndakanga ndiri mauto ndiri captain and paita nyaya dzekutsva kupumhana uro nekuti wazosapota opposition wazodai.
Saka pari zvino toona kuti mauto akaita basa rakawanda kumba uko. Hamukakwanisi kudzokera?
Tese kuti mitarisiro iyoyo vakomana vakasunungura ende pane new dispensation. There's nothing more exciting than trying to go back home. And I think ndinofunga rini in the first part of my gang ndipo kuti vakomana vakavhura nzira dzekuti tese tikwanise kuenda kumusha ende vanozviziva kuti zvinorwadza kusava kumusha. Most of them vakaita nyaya yekuti kusavasununguko iyi. Vakomana vanombopedza nguva yakareba vasiri kumusha kokuzoti tichitadza kutozvidzoka kwacho vanoziva kurwadza kwazvo. Saka ndinofunga kuti vachatibvumira kuti tikoko.
Nhasi zuva reChristmas tiri kutarisana negore dzva. Imwi tarisiro yenyu ndeye chinyi pazvinhu zvese zviri kuitika mazuva ano?
Tarisiro yangu ndeyekuti zvinhu zvedu zvitange kufambawo mune zvakanaka. Vanhu vararame, vanhu vese vekuZimbabwe vararame upenyu hwakanaka, upenyu hwatairarama hwataisiziva kudhara, upenyu hwekuti Christmas tese tinoonana pasina chinomunetsa, Christmas tese tinofara pasina kana azvitimaidza mumwe. Ndakafarira mashoko emukuru wenyika aripo iye zvino, mutungamiri wedu akataura kuti ngatikangaudze zvakaitika kudhara, ngatimbotanga kuvaka nyika yedu sezvatinoda kuti ive zvairi. Ndinotarisiro yedu tese iyoyo. Ndosaka ndichiva nekufara kukuru kuti mauto edu akatisunungura, mauto edu achaita kuti.
Pane zvamungada kutaura here kuhama kushamwari kuZimbabwe pachayo?
Ndinoda kuti Merry Christmas kune vanhu vese. Tese tinofara nyange tiri kuno kudai kunora, tinofarira kuti paita utungamiri hutsva, tinofarira kuti zvinhu zvese zvanaka. Ndinoti Merry Christmas kuna baba namai Chuma, ndinoti Merry Christmas kune mudzimai wangu Posia, Merry Christmas kumwana wangu Rateo, Merry Christmas kuna Sesi kamuzukuru kangu. Ndinofara nokuti pane tariro, pane tariro pamberi apa. Ngatipewo hurumende iwane nguva yekuti vagadzirise zvinhu. Ndizodaira kuti vanokwanisa kuzviita tikavapa sapoti yazo.
Avo vange vari vaErnest Chuma, avo vakatiza munyika vakanopotera kuCanada, vange vachitaura vari parunhare kuEdmonton kuCanada.
Tataurawo naDr. Levi Kadenge vanodzidzisa paUnited Theological College. Ngatinzwei maonero avo ezuva ranhasi.
Isu nhasi tangomuka tikaenda kuchechi. Tabva kuchechi tikaenda kumusha kunonzi kunzanza. Ndokwatiri izvozvo totori pamba zvedu tichikocha nyama. Zviri kunakidza kwazvo.
Shoko renyu imira mungadewo kugovanawo nevana veZimbabwe muzuva reKrisimusi kudai nderekuti kudii muchidimbo?
Nderekuti vanhu vabatani takasununguka katakaita mudhara uyu parutivi. Ndofunga vanhu vari kufara kwazvo. Saka inguva yekungofara nekungoonawo kuti vanhu ngavabatani vaite zvakanaka.
Muri kuonawo Kisimusi riri zuva richiri kucherechedzwa here nevanonamata sezvaraitwa kare makore akare tichitarisa mukore wanhasi uno?
Ya, ndinoona kuti vanhu havana kukanganwa, vari kungowedzera mukufara kwavo nemukuita nezvakadaro, vachingongotevedzera. Hatisati vanyanya kushanduka zvazvo. Kunyange hazvo tichiona kuti dzimwe nguva zvinenge zvichitarisirwa hazvo kuti dai zvikawedzerwa zve, asi vanhu mufaro wavo unongovapo, iwoyo wakanga uchingovapo kunyange kare nakare. Saka chekungofara tichingoona vanhu vachidyidzana nokubatsirana muupenyuhwo.
Avo vanga vari Dr. Levi Kadenge vachitaura vari muHarare. Tabatawo Pastor Ray Motsi veNkulumani Baptist Church iri kuBulawayo kuti tinzwewo maonero avo.
Zuva redu ranhasi taswera zvakanaka zvikurusa. Pane vamwe vaenda kumakereke nhasi eChristmas Day, vamwe havana kuenda nekuti vakaenda nezuro vachitarisa kugara pasi nekukurukura nekudya mabiko. Vanenge vaine mari vanokwanisa havo kuti vakwanise kusununguka vachidya vakadaro, asi vazhinji muno muZimbabwe havana kukwanisa kutamba nenzira yavanga vachifanira vachiteerera kuti vangatambe nayo, nekuda kwekuti havana kuwana mukana nekuda kwemari dzinoshayika. Asi vanhu vakasununguka havo pamweya nepamweya, aiwa takasununguka zvachose.
Takatarisa kupembererwa kwekisimusi mumakore anhasi nezvaiitwa makare kumakore ekumashure uko, muchizvifananidza zvichiri zvakaenzana here?
Kwete, hazvisisina kuenzana. Zvinoita kuti zvisaenzane ndezvekuti mazuva akare chirungu chaiita chainge chiri chishoma. Saka isu vechivanhu taiti kudya Christmas mabiko, kuita hembe dzeChristmas nekusangana nehama neshamwari dzainge dziri kure, dzaidzoka kumamisha nekubvakacha. Zvaivo zviri zvinhu zvakanaka zvataitarisira zvikurusa nenguva idzodzo. Vaiti kana vaye vanenge vaine mariwo vakwanisa kubva vakwanisa kubvakacha, kukwira matekisi kana kuenda mumadhorobha kuno tenderera vari imomo, vakabvaka vakapfeka havo hembe dzavo dzinenge dziritsva. Saka zvakasiyana mazuva ano nekuda kwokuti vanhu vaziva chirungu. Saka maChristmas yacho haichatambwa sematambirwo ataiita nechekare. Mumwe nemumwe aingoitawo zvake zvaanofarira kunge achiita. Uyezve vana vechidiki zvavo vachiri kufarirawo hembe dzavo, asi vechikuru hazvatisiyanei.
Ndochikukumbirai hangu ndichipendera mufundisi mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe muzuva rekisimusi muchidimbu.
Inini ndinoda kupembera zvikurusa ndichiyeuchidza vanhu kuti izuva rekubvakachirwa naMwari achiuya kuzogara pakati pedu, achigadzirira kuzvininipisa nekuzvipira kuti atifire pamuchinjikwa, achifira uyo neuye anomugamuchira neanotenda kuti aone upenyu husingaperi. Naizvozvo tinofarira zvikurusa nekupembera kuuya kwaJesu panyika yose pasi rose, kuti atisure pamuchinjikwa achizvarwa achizvinipisa semwana. Naizvozvo tinoti ngatipemberei, asitipembere nerunyararo, tipembere nemwoyo inoda inopa nekugovana nekuyanana nevamwe. Mwari vatikomborere, Mwari vatiitire zvakanaka, kunyange isu tiri muno muZimbabwe nevatungamiri vedu. Maita hei.
Avo vange vari Pastor Ray Motsi veNkulumani Baptist Church iri kuBulawayo.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvasura zvichitwa nevanhu muzuva rekisirimisi nhasi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nerera dzinochengetwa pamusha weGood Shepherd muChinoye nhasi dzaita zuva rekisimusi rinofadza, sezvo dzaswera dzichidya tunonaka nekutamba.
Mumimiriri weMakonde mudare reparamende vakaindini siparadza vanoti vagovera mupunga kuvanhu vedunhu ravo. Tinokusiyai nomufaro. Ini ndini Tanonoka Wande.
Ini ndini Ivan Zininga.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Kodamukela kuStudio 7 Wamvulo namhlangela ngale Khisimusi ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngafamba ngibona mamuno vata nemno nevana.
Ngipotile ngabona lapho elilala khona labantwana lalapho eligezela khona kuyindawo engalunganga.
Umkami ongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa unanze ikhefu leKhisimusi ngokuya ngoba labakhohlakeleyo agoqela abesifazana abasejelele Chikurubi Maximum Prison.
Labantwana laba benza ukuthi sometimes bengafinyeleli ezingeni eliphezulu ngendaba zokuthi baswela umuntu obanakekelayo.
Isizalwane seZimbabwe esisebenzela eGoli siqoqe idili lokwenzela intandane endaweni yaseNyandeni phansi kwenduna uMasuku enyakatho yedolobho leGwanda. Ekufiseleni ikhefu leKhisimusi elilithukela, umsakazo wenu weStudio 7 unika abalaleli ithuba lokubulisa izihlobo labangane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa unanze ikhefu leKhisimusi ngokuya kuba labesifazana abasejele leChikurubi Maximum Prison kanye lentandane labantwana abagcinwe emzini engamachumi amabili lanhlanu eHarare lapho ababuthene eHarare Children's Home eEastleigh. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Bebe manje te abesifazane abayizibotshwa lapho unkosikazi Mnangagwa efika ukuzonanza usuku lweKhisimusi yalonyaka ebaphathele udingakalayo okunjengabona mnede lezinye izibili boqo. Unkosikazi Mnangagwa utshengise ukukhathazeka ngesimo salendawo ikakhulu lapho kugcinwe abesifazane wathembisa ukusebenzisana leziphatha amandla zikahulumende ukulungisisa lokho.
Ngafamba ngibona mamuno vata nemno nevana.
Ngipotile ngabona lapho elilala khona labantwana lalapho eligezela khona kuyindawo engalunganga. Ngathi mina kulomsekelo omphathi ntambo engizelaye lapha onguye ummeli wenu ngamupha ingqobe ngathi engikubonela kumele kulungiswe ngesiphangi phangi. Uthembisile ukuthi kusiyaphela uzibandlela uyabe esekulungisile lokho.
Omunye wabatshengise injabulo ngaleli nyathelo elithethwe ngumkamongameli ngunkosikazi Chipo Nkomo, omunye wabesifazane abavalelwe eChikurubi Maximum Prison.
Ngizwa ngilokuthaba lokujabuka okukhulu ngiyikwenzelweyo. Kuyikuthaba kwami lokulangathela uthando esilitshengiswe ngumama. Besingakhangeleli ukuthi kungaba yinto engenzakala, but uNkulunkulu ngiyokuhlelileyo. Ngisithi iNkosi ibusise lapha kuphe khona ingezelele, sibusise le nyawo zakhe ezihambayo. INkosi busise, ngiyabonga.
Wazisa uZulu ongaphandle unkosikazi Nkomo ukuba akangakhohlwa ngabo abasejele.
Umbiko engilayo ukuthi ngitshela abanye abakade bengakwazi ukuthi umama uLothando, mina ngithi 100% ngilubonile. Ezinye izihlobo esilazo esiseduze esinye sizibona ilanga lamalanga sidlula, but sithi ncane uma sisibona. But yena uthe avakatshele mina ngangaziyo ukuthi ngiwakobani, but uke wathi ngiyebona omunye umuntu obotshiweyo.
Iningi labesifazane abasejele ngabadala amacala obuqili. Oyedwa ebikwa wabulala ingane yakhe njalo eselesikhathi evalelwe. Batshengise ukuzisola ngamacala abawenzayo, becela uZulu ukuba angalingi ukwenza abakwenzayo ngoba kungemnandi ejele. Balikhulu lamachumi ayisifica minwe mbili 180 abesifazane abavalelweyo, kuthi ingane ezihlezi labonina kungezilichumi lanhlanu, okuyisimo unkosikazi Mnangagwa athi kathi sihle. Bekujatshulwa benikezwa impahla yehlukeneyo ebalisa ingubo isepa lesetshenziswa ngabesifazane ngesikhathi belandela ama-sanitary pads. Bethi ngokwakuqala ukuthola umkamongameli ebacabanga labo ngaleli khefu leKhisimusi iningi sebakhohlakala, izihlobo labangane bengasazi ukuzababona. Usuke lapho walubhekisa eHarare Children's Home lapho abantwana abedlula amakhulu ayisithupha abavele emizini egcinwa intandane labantwana abaphuma emulini eziswelayo ama-children's homes angamachumi amabili lanhlanu atholakala eHarare ababuthane ukujabulela ikhisimusi laye.
Nasimururu
bebegcwela injabulo abantwana lapho benikezwa impahla unkosikazi Mnangagwa lapho akhuthaze khona uZulu ikakhulu abazali ukuba banakekele abantwababo hatshi ukuthembela ugcinelwa zinhlanganiso.
Asindona nto ofungakheya kuita shoma vamwe vakangojaira kutirika
kukhanya sesisilela isiphatho kubantwana abanye yibo abathi wothi ngiyetshiya e-children's home akayikufa umntwana ngoba kulabe social welfare abazomnakekela kulaba kumabhizimusi abazosiza. Hatshi akulunganga lokho, masibanakekeleni laba bantwana ngoba engakhula elabazali bakhe eduze elondolozekile lesimilo sakhe siba sihle.
Unkosikazi Mnangagwa utshele abekade besemikhosini yomibili ukuba ufuqwe ngakubone kuhambo zakhe lapho ethekelele kobulawayo egwanda lebhinga kwamvula amehlo kunanzelela ukuba lukhulu okunganani udubo lwabaswelayo labakhohlakeleyo. Bebelibaziswa ngendlela ezehlukene yabantwana abekade beseHarare Children's Home le okubalisa abe-Rose of Sharon Children's Home. Iziphathamandla zale mizi egcina abantwana zikhala ngokusilela kwabasiza abantwana ngemali yokubhadalela indleko zesikolo zama-school fees lokunye. Ubekhatshwe iziphathamandla zikahulumende unkosikazi Mnangagwa kumhambo zakhe zombili okubalisa umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi, umsekeli womphathintambo wezemali umnumzana Terence Bukupe, umphathintambo wedolobha leHarare emahofisini kamongameli unkosikazi Miriam Chikukwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gamba.
Kusenjalo, isizalwane seZimbabwe esisebenzela eGoli sithi siqoqe idili lokwenzela intandane endaweni yaseNyandeni phansi kukanduna uMasuku enyakatho yedolobho leGwanda izolo lapho okwabelwe abakhona izipho. Esethula lezi zipho unkosazana Saneliso Dube layo oyintandane uthi uthinteke kakhulu ngenhlala kahle yentandane kubo njalo usecabanga ukuthi avule umuzi wentandane. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMadube wabele izipho zezigqoko ebantwini abafika phosa amathumi amahlanu abagoqela intandane asebegugile kanye labantwana abaphuma emulini eziswelayo. Unkosazana Dube uthi kungumlando kaZulu wonke ukuthi ahlale ecabanga ngenhlala kahle yentandane ngoba zingele enye indlela ezingaziphilisa ngayo. Uthi iphupho lakhe ukuthi avule umuzi wangakibo ube yindawo yokugcina intandane e-Peace Charity Home.
Labantwana laba benza ukuthi sometimes bengafinyeleli ezingeni eliphezulu ngendaba zokuthi baswela umuntu obanakekelayo. Ngesifiso sami ngifisa ukuthi banakekele labantwana noma ngalokhu okuncane ngingaphethe lutho nje ezandleni kulokhu okuncane enginakho, but ngiyafisa ukuthi bagayine ama-skills baye esikolweni bathole impahla bathole indawo yokuhlala behlale bejabule njengabanye abantwana.
Osebenzelana loMadube ekuleli umnumzana Dennis Moyo uthi baseludinga usizo ukuze isifiso sabo sifezeke.
Sikhangelele ukuthi ma inkosi ihamba lathi sisazongena ema-ofisini siye ku-health, siye counseling, siye ku-social welfare, then nxa sesiphumelele saphiwa amaphepha eneleyo sibe ne-launch yalento epheleleyo okathi esingathi lesi sitati.
Abathole izipho baveze injabulo enkulu ngenyathelo elithethwe nguMadube besithi ubenze baba lekhisimusi elithukela. UMelita Ncube oleminyaka yokuzalwa elithumi lasikhombisa ngomunye wezintandane othole isipho.
Amnyanyathaba lesi sipho bangiphezulu okuthi ngidlale ikhisimusi. Ngiyabonga.
Ugogo uSophie Mlilo laye ngomunye othole isipho njalo uveze intokozo enkulu.
Ngiyathokoza sibili kakhulu ngalokhu okukhulu.
Isakhamuzi seNyandeni umnumzana John Moyo laye uveze injabulo yakhe.
Very nice. Excellent futhi siyambonga kakhulu.
Ukhansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uthi umkhuhlane wengculaza uqeda abazali abaningi esiqintini sakhe njalo kuyadingeka ukuthi imizi egcina intandane ivulwe eminingi ikakhulu emaphandleni
ukuthi ilizwe letiyathengisa ukuthuthuka xa sesiseba labantwana abakwanisa ukwazi ukuthi xa esebenza elezuza imali yakhe ayibone ukuthi iyasebenza esigabeni sakibo iyathuthukisa isigaba sakibo ikakhulu ezintandaneni
Intandane kane lezakhamizi ziveze injabulo ngokugida kuleli dili ngimuvusisizwe Mkhwananzi owendaba ze Studio 7 Nyanden eGwanda
Isimu siyashika yashika yashika oyashika ungatibemberele amane shamwari Isimu siyashika yashika yashika
Umanyano wenkonzo zesiKristu oyiChristian Alliance uthi uqoqa umkhosi omkhulu owabahlabeleli oyiGospel Concert kwabulawayo ngenyanga ezayo njalo ababhalisele ukuvota kukhetho oluzayo bazangena kuwo ngaphandle kwembadalo. Isiphathamandla salumanyano umfundisi uSeni Sibanda uthi sebenxuse abahlabeleli bomculo wesiKristu abaselizweni kanye labaseSouth Africa abazaphatheka kulomkhosi. Umfundisi Sibanda uthi inhlanganiso yakhe ibone ukukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kuyisipho esiqakathekileyo okwedlula impahla zeKhisimusi.
Thina njengenkonzo isikhathi esiningi nxa kuyiKhisimusi sijayele ukuthwalela abantu abangalalutho ukudla kumbe sithwalele ogogo lamakhehla ethu ukudla endaweni ezehlukeneyo. Kodwa lo nyaka sibone isipho esiqakathekileyo esingasipha abantu beZimbabwe yikusebenza sikhankasa singena emabandleni singena endaweni ezehlukeneyo ezigodweni ezehlukeneyo sincenga abantu beZimbabwe ukuthi bebhalisa belobisa ukuvota kona ngani isipho esekhisimusi esingayedlula izipho zokudla lokunye ngenxa yokuthi yiso esikhangele ikusasa yethu njalo yilo indlalifa ebesibona thina singayinika abatsha abagcweleyo phakathi kwamabandla ethu besibacela njalo sibakhuthaza ngendlela ezehlukeneyo ukuthi lo nalowo khona atholakale elephepha elokuthi yena usengumuntu olelungelo lokuvota ngomnyaka lo olandela.
Ungasichathisela ukuthi umkhosi lo oweconcert eluqoqayo ngozibandlela kumnyaka ozayo injongo yawo ngowani njalo lizawuqhuba njani?
Umcimbi lo obesulungiselela besilungiselela ukuthi silethe thina abahlabeleli abahlabeleli bomculo we-gospel music ngo-January ukwenzela ukuthi sikhankasa khonapho sikhuthaza abantu ukuthi berejiste ukuvota sithi kibo nxa ule phepha leli itikiti lokuthi wena urejistile ukuvota yilo ozalisebenzisayo phakathi komcimbi lo omkhulu esiwulungisayo esifuthi thina i-mega concert bahlabelela abanoduma abaningi abavela eNingizimu ye-South Africa silethe abaningi abalapha eZimbabwe sibahlanganise bonke lapha edolobheni lakobulawayo kalo kuyinhlanakatha concert engazaki ibe khona lapha kobulawayo kodwa sithi ebantwini xa-ke wena urejistile ukuvota uzangena mahhala njalo sizazama ukulungisa labantu bezeki ukwenzela ukuthi laba abaya befuna ukugijima berejista bese bebuya bezongena bekwanise ukuthola lelo thuba.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda isiphathamandla somanyano we-Christian Alliance sixoxela ekwabulawayo. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8:30 lamuhla. Lapho esiyabe sixoxa ngosuku lwekhisimusi lidlale njani eyalonyaka umehluko yiwuphi thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wenkonzo yeRoma emhlabeni jikelele uPope Francis ukhuthaze ukuthula edolobheni leJerusalem kanye lokuhlalisana ngokuthembana emhlubulweni weKorean Peninsula empikweni wakhe wokunaza ilanga leKhisimusi awethule esevurandini lenkonzo enkulu yebandla lakhe eSt Peter's Basilica. Uqhubeke wathi ukhathazekile ngokufuthelana osokukhona phakathi kwabe-Israel labe-Palestine. Inhlanganiso ibona ngokuqondiswa komdlalo wenguqu kwele-Somalia e-Somalia Football Federation isibike ukuthi icabanga ukuncintisa ukuthola ithuba lokuqoqa imidlalo yamazwe omhlaba ngomnyaka ozayo. Ngelanga leKhisimusi ukuze singakhohlwa ukuthi leli khefu limeleni njalo kumelwe linanzwe ngayiphi indlela, sibe lengxoxo lomfundisi Dale Kurejena okhokhela ibandla lezokholo lwesiKristu eNew York khonapha eMelika. Uxoxa loPraxedis Jeremiah weStudio 7 echasisa ngokuqakatheka kwalolu suku.
Mina ngiqalise ubufundisi in the early 90s. 1990 ngihambe eBible College ekhaya eHarare, yikho engafundela khona ubufundisi. Ngasengigraduata ngo-1993 nge-diploma. Then ngasuka lapho ngayaba i-missionary eZambia. Ngasuka lapho njalo ngayaba i-missionary eSouth Africa. Ngasembuyele ekhaya koBulawayo ngo-95. Then 1998 ngasembuya lapha eAmerica ngobufundisi bese mvele ngimfundisa ekhaya.
Libandla liphi lelo belukhokhela mfundisi?
Ekhaya bengisebenza le Assemblies of God. South Africa bengisebenza nge Full Gospel Church. Lapha ngiqale ibandla elithiwa hi Fortress of Faith Tabernacle Brooklyn, New York.
Lapha uchumayela ngesiNgisi ngesiNdebele ngesishona?
Hayi, lapha sishumayela ngesiNgisi ngoba ibandla lethu lihlangana abantu abachiyeneyo, abanye abavele eJamaica, abanye ngabalapha eAmerica, labanye abasekhaya abakhuluma, abanye bakhuluma isiShona, abanye bakhuluma isiNdebele. Njalo labanye abantu abavele eSouthern Africa, eBotswana, laseSouth Africa. So kufuze sikhulume ngesiNgisi, kwenzela ukuthi abantu bonke beze ukuthi sithini.
Sesikhangeleke iKhisimusi kusasa nje, amazwi ongasinika wona aphezulu kweKhisimusi.
Ye, ukuthi khona iKhisimusi masi jabula, singakhohlwa ukuthi ngeyani iKhisimusi, ngoba siyabe sikhumbula ukuthi ikho lapho kwazalo khona umsindisi wethu uJesu Kristu. So masi celebrate iKhisimusi. Siyabe sibonga njalo uNkulunkulu ukuba uthumeze isipho esikhulu esingaka esendodana yakhe uJesu Kristu ukuthi aze lapha emhlabeni azosinikeza injabulo, azosinikeza ukuthula, azosinikeza into zonke eziningi lempilo engaphakathi. Masijabula sibe sikhumbula khona lokho. Njalo singathabisisi sibe sesilahleka.
Ivesi sibili esingayikhangela nxa sisamukela iKhisimusi.
Ivesi esingayikhangela masamukela iKhisimusi yiyo ivesi le ekuJohn chapter 3 verse 16 ethi yona, "For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life." Usithi ukuthi uNkulunkulu wathanda umhlaba kakhulu, wayinikeza indodana yakhe uJesu Kristu ukuthi lo nanokholwa kuye abe nempilo engaphakade. Ivesi engingayitsho ukuthi siyibambelele sibili kuliKhisimusi, ngoba iKhisimusi sicelebrate yona nevesi ukuthi uNkulunkulu wanikeza indodana yakhe uJesu Kristu, "For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should have everlasting life." Ivesi esizayibamba ke manje namhlanje.
Kulezinye inhlelo na njobana kuyisikhathi seKhisimusi kunje, amakholwa esiKristu avame ukunikeza izipho untandane kwabafelokazi, lina lilazo na inhlelo ezinjalo?
Yes, silazo. every year si ba le concert lapha e Brooklyn melele ukubuthanisa izimali ukwenzela ukuthi sincede intanda nesekhaya ukusidumezela impahla zesikolo ngoba after Khisimusi abantu babe sebobuyela esikolo njalo sile ntanda nezilutshwane esizibhadalela amafizi ekhaya so lezipho zasekhisimusi ukhona umfundisi esebenza laye owe Bite Bridge hlale Bite Bridge umfundisi uDinoni Ncube ule ntanda neziningi asebenza lazo so lathi sibamba laye simnceda
isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa-ke enza ucela khona mfundisi ukuthi usinike umthandazo wekhisimusi
amen sithandazele baba nkosi yethu siza phambi kwesihlalo sakho somusa nganeni ngxesha baba sifuna ukukubonga ngokusifikisa kulesi sikhathi ukuthi sibona enye ikhisimusi njalo sicela baba ukubana ugcine abantwana bakho Nkosi ubavikelele engozini ezishiyeneyo ezomgwaqa Nkosi engozini zomkhuhlane engozini Nkosi zokufa baba bagcina abantwana bakho ngelika Jesu igama kulikhisimusi ukubana lalabo abangelakho Nkosi wena ngomusa wakho ubone ukuthi Nkosi bazathola Nkosi okuzabayenza ukuthi bejabule labo bebekwazi ukuthi niChristmas ngoba uJesu weza lapha emhlabeni baba busisa ke abantwana bakho emhlabeni wonke jikelele khumbula njalo baba iZimbabwe Nkosi khumbula abantwana bakho baseZimbabwe ngelika Jesu igama ngiyakhuleka amen
amen
lo ngumfundisi Dale Gurejena oxoxa lo Praxedis Jeremiah we studio 7 ese New York khonapha eMelika
babina mukhisimusi oh oh
Ukukufisela ikhisimusi enhle umsakazo wakho weStudio 7 ucabange ukunika lina balaleli benu ithuba lokubingelela izihlobo labangane ngaleli langa kulabo esenelise ukuxoxa labo lamhlanje.
There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day.
Ye ungaphi kwendawo njalo ungasitshela ukuthi ihamba njani iChristmas yakho?
Ngiphele obhekulayo.
Ihamba njani iChristmas? Ungabingelela isihlobo labangani?
Ye ngiyabingelela umama bonke labangani bami bonke esiphila sonke kuyena ngiyabingelela linjani lonke emnyaka omutsha ikhisimusi enhle.
Siyaphila, igama ngubani umama?
Esingathi Gumbo.
Ye, lingaphi kwendawo mama?
Setheloso.
Injani ikhisimusi liyibona njani?
Ikhisimusi yakhona inhle.
Hayi, kulungile, lingabingelela izihlobo labangani?
Hayi, siyabingelela.
Kulungile, sibongile mama.
Intanami.
Yebo. Ye, ngikhuluma lo bani?
Ukhuluma no Libelelang Sibata.
Ye, ungaphi kwe South Africa la?
Mina
mina ngiseJohannesburg baba.
Ah, ungasitshela ukuthi injani iKhisimusi eJohannesburg lamhlanje?
Ah, namhlanje kuthulile nje, abantu bazijabulela ba ngekhaya, sizidlelinya amasenge esifuzwayo nje sihlalile nje labangani bethu nje. Hayi, kumnandi kunjalo.
Ye, ungafuna ukubingelela isihlobo labangani?
Ye, ngithanda ukubingelela ingane zami esikobulawayo iNtumane, uNkitumesi noShadrack noLivelelanga. Ngizobingela lo mama wengane zami uNosizi Khumalo. Ngizobingela umngane wami usePetersburg uGiven Ndlovu located baseNtalala eGwanda. Ngizobingela abangane bami futhi baseChezi iDiamond Daya sijeni iKhisimusi lingene eminyakeni omutsha liphephile lijabulile njalo.
Hayi, sibongile kakhulu.
Sibonga ba.
Asiyaphila, igama ngubani?
Igama nguSembelane Ndlovu.
Ungaphi kwelizwe mnumzana Ndlovu?
Ngisezini eBulawayo.
Ah, ungasitshela ukuthi uyidla njani iKhisimusi la?
Hayi, awungamnandi kakhulu. Hayi, lo nyaka ekhanya ngathiwa ingcono kule minyaka yonke edlulile.
Unxa usithi ngcono, kuyini okwenzakala?
Izinto ngathi zonke zi-right nje, ziyathengeka. Mina njengabantu abanathayo ngathi sibuthenga chip utshwala, yonke into nje kunomehluko kule minyaka edlulileyo nje sejabula.
Ungabingelela isihlobo labangani?
Yabe ngithanda ukubingelela umama ongizalayo mina uRebecca Ndlovu, usisi wami ose-South Africa uSukolude Ndlovu, nabo bonke abangaziyo nani lonke khona ngapho kusisesevele e-America.
Hayi, sibongile.
Hawu, nami ngiyabonga kakhulu. Libe lo mnyaka omutsha omuhle.
Yebo mnumzana.
Hello?
Yebo.
Eh, ngiyaphila.
Ye, igama ngubani?
Walter.
Walter bani?
Igama nguWalter. Walter Ndlovu.
Okay.
Ndlovu.
Oh, Ndlovu udabuka ngapi kwendawo?
Esithezini enhloza amandla kwaSgola.
Ah, okay. Ungabingelela isihlobo labangani?
Eh, ngithanda ukubingelela udadewethu oseJohannesburg usiza lokuhle Ncube, noSmith Ncube, noJohnny Mleya, noMasjubu.
Bonke baseSouth Africa?
Eh, ngiyabonga.
Hayi, lathi sibonge.
Sibonge abalaleli beStudio 7 ade bebingelela abangane lezihlobo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngilifisela iKhisimusi enhle.
Radio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.